zimselector.com marvelous insight yepa computer. Site zvainoita ine ma products nyangwe iri funeral insurance uchida kutenga funeral insurance kana kuti uri kuda kuinsure motokari yako kana kuti uri kuda kuinsure imba yako kana kuti uri kuda medical insurance isaiti yaunokwanisa kuenda uri pacomputer pako kana pamobile phone pako woona maproducts aripo woti ndiri kuda product iyi yokupa product iyoyo ichikupa maprices ari kuchajwa nevanhu vanosupplya product iyoyo vari paplatform pedu saka musika wepacomputer wepaintenet waunokwanisa kuenda wotarisa woti ndiri kuda product yakadai kampani dzinoprovida maproduct iyayo dzokupa quotation kuti ukatenga kwandiri funeral insurance yauri kudai inokuchaja mari yakati iwe then wochitsarudza yauri kuda product wapedza kubhadhara watowa neproduct yako watoitwa insured
ndianani vamuri kuedza kunge muchishanda navo pachirongwa chenyu chitsva ichi
tangoti munhu wega wega muZimbabwe anenge aine chido chekuti sei ndiri kugara kuSouth Africa kana kuti ndiri kugara kuAmerica ndoti inini ndakasiya vabereki vangu kupi kuZimbabwe ndinoda kuvatengera mafuneral insurance unoziyaka zvinoitika pachiwanho chedu isu kana nhamo ikasvika kuno uku kunyange ndichisenza kuSouth Africa nemuti ndinobva ndandichitumire mari tikotse munhu ashaika o munhu anogona kurwara titumire mari tiendese munhu kuhospital zvino kana uri senza uri kunze uku zvinokunetsa kuti ungowerekane waane mari iyoyo wotumira saka ukanga wakavatengera mainsurance policies aya anokubatsira nekuti mainsurance policies ndiwo anozobhadhara kunyange kuri kuviga munhu kunyange kuri kuendesa munhu kuhospital ndiwo anozobhadhara saka zvinobatsira chaizvo izvo
vazhinji vanoti ivo mamwe makambani akawanda pari zvino haunyatsoziva kuti uri kushanda nani imi muri kushanda nemamwe makambani api imomo muZimbabwe angaite kuti vanhu vanyatso kuti aiwa ndikashandisa zimselector.com zvinhu zvangu zvinofamba zvakanaka
makambani atiri kudyira nawo ari pamusika uyu ndiwo makambani mahombe chaizvo anozivikanwa kuti makambani anovimbika panoti vana Old Mutual vana CBZ panoti vana Zimnat vana Nicholas Diamond panoti vana Simas vana Fidelity saka makambani mahombe chaiwo unokwanisa kuvimbika nawo.